kanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu chivabvu 25 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikuru chekuti kana kune mari mbiri vakaresi mari, mari yacho yakasimba kana iri musika mutema mublack market inodhonza iyaisina kusimba yayo.
Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuamerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign exchange auction.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vanga ari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think 6.
Vana vadiki vechikoro vanourayiwa pachikoro chevana cherobe elementary school mudunhu retexas muno muamerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti rezimbabwe professional nurses union rinonyora magwaro maviri enyunyuto kuhealth services board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe kukundikana kwazvo vanozokanda mapadza pasi. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika muafrica pakucherechedza zuva reafrica day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mumwe vakaurayiwa nezuro pane chimwe chikoro muUvalde mudunhu reTexas muno muamerica mushure mekupfurwa nepfuti. Senator vedunhu reTexas vaRoland Gutierrez pamwe nemapurisa vakaudza vatori venhau kuti vana gumi nevasere pamwe nevakuru vatatu vakaurayiwa pachikoro chevana vadiki cherobe elementary school. Vachitaurawo vari kumuzinda weWhite House mushure mechiitiko ichi, mutungamiri weamerica vajoe biden vashora zvikuru vanorwira kuti pasave nemutemo unorambidza kutengeswa kwezvombo pese pese. Vakakurudzira kuti patorwe matanho nekukasika ekumisa kuwanikwa kwezvombo nyore nyore uku. VaBiden vati vaneta nekungoona vanhu vachiurayiwa pasina zviri kuitwa kumisa kutengeswa kwezvombo. Vari kutarisirwawo kukurudzira dare recongress kuti ritore matanho anodzivirira kuti futi dzipinde mumigwagwa nyore nyore. Kuurayiwa kwevana vechikoro uku kuri kuuya panguva iyo vamwe vanhu gumi vakaurayiwa kuBuffalo kuNew York mushure mekupfurwa svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas vaNigel Gombakomba vanoti chinhu chinorwadza zvikuru kuti vana vadiki vakadaro vanourayiwa nemutoo wakadaro, vachiti panofanirwa kutorwa matanho akasimba anorambidza kuwanikwa kwepfuti nyore.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vanga ari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think up to 6. But ukaona zviri kuitika pamusara pekuti vakupfurwa vachiurayiwa hazvibvi hazvo zvekutanga zvichiitika munzvimbo ino yeTexas, but unotoona kuti zvinoramba zvichiwedzera and you tend to wonder kuti une vana uchakudza vana sei munzvimbo yakadaro yekuti unongomhanya achitora futi nekuparadza upenyu hwevanhu.
Chii chamunofunga kuti chingadai chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichiitika mudunhu menyu?
Mukatondera kuti inenge gore rapfuura, vanhu makore maviri apfuura, gavhina kunoko Greg Abbott akabunza mutero wekuti munhu anogona kufamba nepfuti asina kana license. Saka mukaona situation yadaro kuti munhu anogona kungofamba nepfuti easily access izvi zvinongopromota zvinhu zvakadai zviitike, nekuti chero munhu ane pfungwa dzisati dzanyatsobatana kana kuti ane pfungwa zviri kunetsekana nemamental issues anakwanisa kuona pfuti hapana zvaunogona kuita. Akapinda muzvikoro, akapinda mashopu, akapinda kuchechi, nekuti anenge ari munhu akakanganisika kudhara. The next thing zvichangoitika kuita upenyu hunenge hwakuparadzwa kudaro. Saka chandinonyanyoona hangu ndechekuti imo mudunhu muno meTexas vakanyanyoregerera kuti mitemo yepfuti isambove yakasungisisa, vanhu vanongotora pfuti chiri pavaiwana pasina kunyanya kupfunzwa kupfunzwa zvakawanda.
Tinoona kuti mukomana apfuura vana uyu munhu ane makore gumi nemasere 18 ekuberekwa.
Ndo ndozvanda asimbotaura zvaya kuti pakaiswa mutemo kauti chero munhu anokwanisa kuwana pfuti ende kazhinji kuno mwana ane makore avo 18 anotoonekwa semunhu akura even achiri kuchikora anenge akutoonekwa semurume mukuru but chinonetsa manje ndechokuti kazhinji kacho ukatarisa vanhu ivavo vanenge vaine zviri kuvanetsa wedha mupfungwa o mumhuri o mune vanhu vanovakidzana navo vanodzidza navo saka pavanenge vazotsamwa nekuti vanenge vane iyo mamental health issues hapana chinovamisa nekuti pfuti dzinokwanisa kuwanika easily saka anobva angoita sei unongoita zvemupengo ouraya vanhu saka ipingi nyaya yemutemo inofanira kumbokutariswa zvekare kuti atleast tisapinde mumatambudziko akadai
tinoona kuti mutungamiri weamerica vajoe biden ndemumwe wevanhu vari kuti dai mitemo yaomeswa yekuwanikwa kwepfuti munoti iwo nedanho ravo iroro
iya zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo sekutaura una ndichita kuti ukaona kuti munhu anokwanisa kuona pfuti zvinyore nyore izvo ndo zvinotokurudzira kuti anything can happen nekuti hapanaka mitemo inosungirira munhu kuti aiwa iwo kana une zera rakati kana kuti kana une rekodhi yakadai haukwanisi kupiwa pfuti so I think zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vajoe biden vari kufamba negwara rakanaka kuti atleast vachitanga kuisa mitemo inokwanisa kumboti tidzore access yevanhu vari kuita pfuti idzi I think step in the right direction
chizvarwa chezimbabwe vanigel gombakomba vari parunhare kuround rock kuaustin mudunhu retexas muno muamerica nestudio 7 munyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuamerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign exchange auction nezuro dhora rekuamerica raitengwa nemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 290 Zimbabwe dollars svondo rapera dhora rekuamerica raitengwa nemazana maviri nemakumi mashanu nemasere emadhora emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 258 Zimbabwe dollars hatina kukwanisa kubata gavhuna veRBZ vajohn mangudya kuti tinzwe divi ravo asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuramba dhora remunyika roshaya simba uku kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe zvakanyanya sezvo vezvitoro vachishandisa mutengo wemusika mutema wemari pakutara mitengo yavo asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari joyce ngwenya vanoti chave kuitika ndechekuti mitengo yemusika wemari yekunze wereserve bank of zimbabwe wave kutandanisana nemutengo wemusika mutema wemari izvo zvichaita kuti dhora remunyika risare risisina basa
chipo ndechekuti kana kune mari mbiri makarenzi mari mari yacho yakasimba kana iri musika kumutema mublack market inodhonza iya isina kusimba iya ichikwida kumusoro nokuti dhimandi yacho yemari yemusika nemaauthorities vanenge vari under pressure kuti vasvitse mari yacho paibiriga asi vanenge vasingaviti svike papapo vanenge vachimbosadharara iri papo asi chavo charamba ichingobvira chete
saka izvi zvinosiya papi musika mutema tichiona kuti vazhinji vanenge vachitarisa mari dzinotengeswa pamusika mutema
chinowanzoitika ndechokuti kana mareserve bank kana central bank ine mari yakawanda yekunze vanozadza mari yacho yekunze mumaketi yoita kuzara sematomatisi mutengo wedzirira saka ivo chavari kuita problem neavo ndeyekutambudzika varonde kuti vada kuti vange vachimanaja nii rechi yekuauction yayo kuita kuti zviite sekuti mari yakachipa ivo vasina mari yacho yekuzadza mumusika saka mari yacho yezimbabwe dhora inoramba ichingodonha chete kusvikira vangoregeta nokuti simba remusika market forces akasimba kudarika macontrol forces saka vari kungozvicherera makuva mari yaichaguma yacho isisina basa yemunomo
saka ringagadziriswa sei dambudziko iri vangwenyu
emangudya ari munhu anoteerera achikwanisa kuti ange achitsvaga mari yekunze yakawanda asi ingari yezvevaanuzi dzavo asi ane nzira mbiri chekutanga ndechekuti angoregera kuita zvekine bank nokuti azvibatsiri that's a controlled market asi kana ane mari yakawanda mureserve bank ngaachizadza yekunze maresdora mumusika ndokuti yaire yemusika mutema yaibekmatinziri asi haana munhu ane nharo anenge achingoti yeauction rate ndo chaiyo chaiyo kana zvichaita kuti dhora redu ringe ririmera kurasika
ko pane vamwe vari kuti dai nyika yangodzokera mukushandiswa kwemari yekunze zvagadzirisa dambudziko munoti
ini ndofunga kuti kana kukwanisa usdollar mitengo yedu inonetsa nokuti vanhu vezimbabwe vagara masobhizinesi emuzimbabwe vanhu vagara vane ukaru saka tikaramba shingira marie kunde zvatino gadzira muno mbawe azvizotengeshi isusu ngatiitei zvakatarwa nesibhedha zvokufokasa kumafundamentals kuti chii chirikuita kuti mari yedu inge isina kusimba totsika togadzisa production muromo necapital replacement kuita kuti vanogadzira zvinhu muno vange vakawanda hapana nyika jonga ingabudirira ichishandisa mari yekunze ngatigadzise mafundamentals acho pane kuti kushandisa mari yekuamerica
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Grace Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7 Sangano runomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union ranyora magwaro maviri enyunyuto kumushandirwi anove Health Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe zvikuru mihoro yavo uyewo kuti vakwidziridzwe kumabasa. Mutungamiri wesangano iri vaRobert Emmanuel Chiduku vanoti vatora danho iri nekuona kuti hurumende yakavhara mukana wekuita nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum zvavanoti zvave kuita kuti hurumende ingoita zano ndoga. Sangano iri rinoti rine nhengo dzinodarika zviuru zviviri. Studio 7 haina kukwanisa kubata Health Services Board kana ubazi rezveutano kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Asi vachiduku vanoti vachapa vashandirwi masvondo maviri ekupindura kumagwaro avo enyunyuto avasvitsa vachiti kukundikana kwekugadziriswa kwenyunyuto dzavo vachazopa chiziviso chekuti vachazokanda mapadza pasi.
Isu tenyedza tiri kunyunyuta saka tanyora magwaro maviri. Gwaro redu rokutanga rarichinda iro kuHealth Services Board which is the employer. Yema Health Service Employees ose tinenyaya dzatari chitsutsumwa nhatu pagwaro iroro. Nyaya yekutanga inyaya yemuhoro wedu tiri kuda maUS dollars nenyaya yekuti mari haichatokwani zvachose yatiri kutambira ndochinhu chekutanga. Chinhu chechipiri yanga iri regrading yemaprimary care nurses akaiswa maron grades vari kuwana mari shoma kutodarika vanhu vari pamusoro pavari atingati manurse aid. Saka tiri kuti basa rehealth service board kuita regrading nemapromotion procedures vanofanira kuti vaise maprimary care nurses muright category vahore mari inokwana. Chinhu chechitatu chatachichinyunyuta inyaya yeclosure of the negotiation space. Health Services Board yanga ichisangana nevamiririri vevashandi vezveutano through the bipartite negotiating forum asi zvaitika ndezvokuti hurumende yakaclosa negotiation forum government representatives havana kunge vachisangana nevamiririri vevashandi zvatinoona ziri fesa tokuda reopening of the negotiation space ndo gwaro rokutanga.
Ko gwaro repiri ramuri kuti manyorera kubazi rezveutano?
Gwaro rechipiri ranga richinga kwa permanent secretary Dr. J. Chimedza. Gwaro iri tari chitsutsumwa chiri chokutanga inyaya upgrading yemaprimary care nurses certificate holders akatsvinwa nehurumende paita exodema nurses makore akapfuura kumasure ukowo hurumende ikati chava upgrade asi kusvikira nhasi naisati yava upgrade. Tatotari ngava upgrade. We see it as the return of the bottleneck system which is characteristic of the Smith regime and we don't expect that in a post-colonial state. Saka ndo chimwe chatachitsutsumwa chechipiri chiri kuda kuti manesisi akapedza kuita bonding yavo ngavapiwe madiploma avo kana vachinga kunotsvaka mabasa kuzhevainde. Chiro chitatu chatachitsutsumwa inyaya yemapost-basic courses kamuna akata diploma rokutanga oramba achingopiwa madiploma. Zvirikutaura kuti those post-basic courses should be streamlined to post-basic degrees kuitira kuti kana munhu ndaana anesthesia anoda oncology anoda palliative care anoda kuita anesthesia ada kuita ICU ada kuita midwifery vaite zvese izvozvo at degree level manesisi edu ave magraduates ese kuitira kuti vave nemukana wekuvacompetitive kunyika dzese.
Munotarisira kuwana mhinduro riini?
Tiri kutarisira kuona mhinduro yedu in the next 2 weeks inova nguva yakareba chaizvo chaizvo. Tofanira kunge tatoita mameetings neHealth Services Board taita meeting napermanent secretary nenursing directorate vakuru vose kunursing chidiscusa maissues atoda tigadziriswe. Kana maissues wayo achinge asina kugadziriswa isu tichaenderera mberi nokupa notice or intention of incapacitation tozoona zvinenge zvichitevera zvinosanganisira kuramwa mabasa.
Mutungamiri sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Emmanuel Chiduku vari parunhare neStudio 7 vari kuGweru. tarisa zviri munhau. Zimbabwe.com rina musoro wenhau unoti mutungamiri webato rinopikisa rezabhu vasivangelizwe Nkomo vanove mwanakomana wegamba renyika uye vakamboye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vajoshua Nkomo vari kuda kuti baba wavo vafukunurwe kubva panoradzikwa magamba enyika paheroes eka. Bepanhau renews day rine musoro wenhau unoti dare repamusorosoro reconstitutional court rakapa mutongo nezuro wekuti zera rinobvumiswa kuita zvepabonde zviri pamutemo rave makore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Koi fast to seven apo makadiko zenyu taura na Clemenzi. Ah, wewe ndiri pano zvangu pamupumaranga apa kumusha kwaita marengenya uko. Vana vongodzingwa sitinozwa kurudzira government inotindai mutotaura nematicha maticha acha achatambiri kwagutuko. Ah, zvikoro tinovakatega government ingotititsa kavaka. Vana vedu havasina rugaro nokudzidzapo. Zvakaoma munangarwa uraya nyika.
Parisei apo pastudio 7 mureshana joga bresingi mukomana ngaapinde hake ngativhote anhu amwari ngasapetuke kumasure ba ngasarashire mbereko ngekufirwa ngativhote mani zvine musindo gore rinouya 23 ro ngai hambai teshe tovhota nare joni kweshe are nyika dzeshe nyika mukanza vaitivhote ndini boni vamuzapingura ngatienda hako.
Mamukasi vana mukoma jonga kandimire nevamwe vose kustudio 7 inoda kungotaurira vanhu vezanupf avo vanoti ivo nyika yakatorwa nehondo haina kutorwa nepeni zvinhu izvo zvinoda kuzvitanga 2023 kuvatadza kuti nyika inotorwa nepeni haitorwi nehondo. Hondo iya yakarwiwa nevanhu vaida rusununguko sezvatinodawo rusununguko rwatinoda gore rino rinotevera kuda kururwa nepeni. Munangagwa negovernment yapo ine corruption must go. Corruption neyakanyanyisa uye president Munangagwa tinotodemba Mugabe waiva nani. Imi ndimi Vutsi vabva kupedzisira 2023 Samisa Movies.
Makadikwa pastudio 7 apa ini ndinonzi Kruger ndiri muno muEastern Cape in South Africa muchiti angapinde mukomana kumusha toenda kumuvhota toenda kunomuvhotera but problem manje tiwaridi nenyaya yemhirishonga towards maelections apa mayuts ano ane misindo especially kunzvimbo dzadzaunyatsa kuziva kuti TCCC yakabata nyaya yemusindo ndeichazvirengidza masupporters akawanda TCCC asi hangu ndichikurudzira kuti hai kuvhota mukomana tiri kumuvhotera ende anopinda asi nyaya yemusindo manje ndonyaya tiwaridhi nayo bhozisa anotoiziva yagarandi yemusindo asi kudyiwa yagara iri kudodyiwa.
Ndinoti maswera sei ndinotiujoisi ndiri kuno kumarondera tinongoda kukurudzira vari kumarusefa kuti vasatyiswe nevanhu vezanupfu. Munhu une kodzero yako yekuvhotera paunoda ende muballot box unenge uri wega ngavasachichidzirwe unongokwanisa kuvhotera munhu wavanoda ngavasavhundutsirwe ngavaende vanoita x papo pane mukomana ipapo ibiki neusonchamisa.
Makadihinyi vana mukoma jonga kandivizi. Zvinonzwa zvedu zvatinonzwawo zvedu nevakuru vedu vemunyika vanonzi vana baba vemisha avo vanenzi dr mavhazano zvavanga vachitaura kwavari ikokoko kwavakaenda nemutungamiri wenyika handifunge kunge vanotaura sababa vemusha kutaura vachituka handina shuwa kuti ndozvinoita baba vemusha. Baba vemusha vatonge musha vachidaro. Ukaona baba vemusha vakungopenga vachingoti panenge pachitaurwa nyaya inenge ichitaurwa mune zvakanaka vanenge vachingopopota kuratidza kuti baba vanenge vakundikana zvavari kutaura hazviiti. Machina vakaunza munyika machemumu havabhadhari vashandi havatobhadhari zvachose prazi iwo pawakayambuka vachienda kwavari kuko vakaenda nemabhondi notira tirikutambura isu vano muZimbabwe mataruru ari kuita Dr. Mavhazauka vanoita kunge iwo nevana vavo chete ndo vanogara muZimbabwe vakagarika baba ivo mataruru avanoita vachimwara
kwazuvai kwazuvai vashamarari vestudio 7 makadi apo ini ndinoti zvangu ndiri kuno kumasvingo zita rako ndirasingadi kureva ndoti zvokwadi vakuravo nevambodzika pachigaro vaiti kwiridza bhuruga zvino zvinhu zvakwira zvinhu zvaakudhura nevambosuduvo tadzo vakuzorodzwavo tadzva kutsvamusana nedumbu mwana vatsvamusana dumbu ratsvavo akaazvatiremere
makadiko pastudio 7 makadiko aindoda kutenda zvangu kuna vadzokora avo vadzokora vadzokora rambai makasinga rambai makadzvanya mudhara rambai makadzvanya ipapo haimwe ndimwe tida kudoita mutauriri wepati chaivo havadzokora minobata kwete zva dhaimani uyu wanga kudosekwa nasimavhe vavatoona kuti dhaimani uyu utopenga ungati kwai vanhu vavafuterezanipe zvinhu zvakanaka zvinhu zvakadai sezvi kana zvinhu zvakanaka ngadzokei kunyika tione kwete kungoti ari kuna naeurope ikoko achida chiguta chikanga kuti vanhu vamunonzipa panotambura
makadi apo pastudio 7 munofara here mukomata nomuka hwande pamwe chete nevamwe vamunoshanda navo vana Blessing Zulu jokakandimire vese tinovakwazisai zita rababa ndichiti makasimba here nekutendai nebasa ramunotiitira iri zvekuti tepfenyurura nhavo ndinokomana anobva pamuchipinge pamanderapo ndinonzoloidhata kana kuti manesa ndakumbirawo kuti hurumende itigadzirirowo zvebridge repabudzi apo bridge repabudzi tichingoti pfuurei pachipinge west farm apo bridge rekwabudziro kumbira kuti vambotigadzirirwa bridge iroro chakanyanya kuita chibridge chidiki zveroad rebusstere matsaona haperi ipapo anoramba achiitika stere ndavambogadzirawo ipapo hurumende iri kutonga ndiyo yandiri kuisira ichi chichemisi
idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day iro rakanangana nekucherechedza pamwe nekupemberera budiriro yaitika muAfrica kuburikidza nesangano reAfrican Union kubva zvaraumbwa musi wa25 Chivabvu 1963 richinzi Organization of African Union. Asi vamwe vanoti kunyanga hazvo Africa yasununguka kubva kuvapambepfumi ichiri pasi peutapwa munyaya dzezveupfumi. Zuva iri riri kuuyawo panguva iyo zvizvarwa zvemuAfrica zvisina kubatana sezviri kuonekwa nekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nezvizvarwa zvemusouth Africa uye kushungurudzwa kwevamwe kunyika dzakaita seLibya. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kunyanga hazvo pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa pachine tariro yekuti zvakaumbirwa zuva iri zvichazadziswa.
Zuva rakadomwa iri navakuru vedu kuti tifunge nezvenharaunda yedu yeAfrica. Zvinotaura upenyu hwedu, magariro edu, zvinoiswa zvedu, nezvishuviro zvedu, nebudiriro, norusununguko, nokufara norugare muAfrica. Saka izuva rokutiyeuchidza kuti tirangarire izvozvo zvavanhu vorudzi rutema rwomuAfrica.
Asi muri kuona here zvakaumbirwa zuva iri muna 1963 zvichiri kuzadziswa pari nhasi?
Zuva iri richidomwa rari zuva rokutsvaga rusununguko kubva kuutongi hwounhapwa kana kuti hwoudzvanyiriri kuti Africa yose isununguke. Zvino pane basa rakaitiwa nezvimwe zvakaitiwa takanangana nekusununguka kweAfrica, asi basa iroro harisati rapera. Ndima yakarohwa kubva kwayakarohwa, asi iko zvino takatarisa mberi uko tinongoona futi kuti pane basa guru rakatodarika rovakaenda rinofanira kuita kuti Africa izosununguka ive norugare.
Asi zvivi zvamungati zvinofanira kuitwa kuti rugare rwamuri kutaura iroro rwuitike?
Chokutanga ndechekuti rwaAfrica runofana kuva wakasununguka kufunga. Muchaona kuti kana nyika dzose dzakasununguka utongi kana kuti hurumende dzirimo dziri kurambidza vanhu veAfrica kufunga. Zvisinei kuti vanhu vari muhofisi ndorudzi rwaAfrica. Asi mufungwa hatisati tasununguka kuti vanhu vafunge njere yavo vasina kunonera vasingatyi. Ndosaka tichiti Africa Day inofanira kuti itiuchidze tinanganidze kuti tisununguke mufungwa. Mufungwa tichakasungwa hambira dzakondo nebarbed wire.
Asi tiri kuona Dr. Zembe pana Africa vega vari kutadza kubatana tichitarisa zviri kuitwa muSouth Africa kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvimwe chete nekunana Libya nekunana Mauritania uko. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinototarisa nokuda kwokuti izvo matongerwo akaitwa Africa ichipambwa nevabvakure vachiita zvikamu 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 zvokuunza nyika iyi kubva kunana Berlin Conference kuya kunana Germany. Nazvino muitiro iwoyo ndiwo wakapinda munjere dzavanhu nokufunga kwavanhu kweAfrica kwokuti nharaunda ino yeZimbabwe iyo itokujoni iyo iMalawi iyo yaemba Zambia zvichitero zvichitero. Saka pfungwa dzichipo iko zvino ndodzokuti nyika imwe neimwe yakamira yoga. Saka vanhu vazhinji vachifunga kuti tinofanirwa kudzokerana kuti Africa ndeimwe. Saka zvipenga zvipenga izvi nemaitiro aiitwa noutungamiri hwacho nepfuma dzenyika nekugara kwokunzi inyika yamira yega nyika yamira yegaenda ndokwa chakatipatsanura. Asi ndinoona njere yeAfrica ichiinda zvido zveAfrica zvinova ndizvo zvakaisirwa Africa Day zvokusunungura pfungwa dzezvizvarwa zveAfrica ndokwatiri kuenda.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party vaurayai Zembe vari parunhare muHarare neStudio 7.
What's your property? Tamuko Nagamona, yega jipamera Yega nguva nyewe, ngani nokumera Ameroka napa ine bando kuzivira Yega jimuzika na daiwani daira Jiga tumuko waja demandi kwanira Muneja muneru chiva ndoro kuporira Nigani zamani pane nomutambira Nigani uyu mukana ndoto ushaniza Nigani mama vangu ndoto vasivisa Atvaka ndoziramba Kana nichinge ndamuda mama mutandirambise
Tarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vanhu vechikoro pamwe nevakuru vatatu vanourayiwa pachikoro chevana cheRob Elementary School chiri muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora gwaro renyunyuto kuHealth Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe. Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe weForeign Exchange Auction. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.